manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 6 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yenyika iyi zvichitsutsumwa nezvekutyorwa kwazvinoti kuri kuitwa kodzero dzevana veZimbabwe. Vakawanda vochema gweta rine mukurumbira zvikuru munyika vaStanford Moyo avakashaya nezuro. Amai Susan Chenjerai havaizikanwa nerekuti amai Rwizi vashaya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain zviri pasi pesangano rinonzi Action for Southern Africa kana kuti ACTSA zviri kuronga kuratidzira nekuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yeBritain nemusi wechipiri zvichitsutsumwa nezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe kunyanya panyaya yekusungwa kwemutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change va Jameson Timber nevamwe makumi manomwe nevasere mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa nemamwe makurukota avo vari kuti pane vanhu vari kuronga kuda kukanganisa musangano weSADC uri kuitwa munyika mwedzi unouya nekudaro ndokusaka mapurisa ari kugara akadzipakatira achisunga vose vanofungidzirwa kuti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika asi vanopikisa vanoti bumbiro remitemo rinovapa kodzero yekuratidzira chero nguva chero vasingaite zvemhirizhonga Amukuzia nezvetsamba yenyunyuto iyi tabata mutauriri wesangano reACTS muzvare Patricia Chinyoka.
Tinoona zvinoitika kumusha Zimbabwe kuti avo vanhu vanoonekwa nehurumende vasingafambe nemugwaro wavanoda vanosunga. Vane vanhu vavanenge vakatarisira zvikurisa vanhu vavanofunga kuti vakabatana navachamisa. Ndova vanonangana navo vachisunga uyezve pamutemo wedu weconstitution yedu vanhu vanobvumirwa kuungana vatimba nevanhu vese vanga vakaungana pamba pavatimba saka zvanga zvisina kufanira kana kukodzera kuti hurumende inotuma mapurisa kuti vaende kunovasunga pamba ipapo tinoona uyezve kuti nyaya dzehuman rights abuses hadzisi kupera muZimbabwe dziri kuramba dzichingoitika dzichiitika kune vanhu vanenge vari targeted by current government
Ko zviri kutaurwa nehurumende kuti ine humbo wekuti pane vanhu vanenge vachida kuratidzira kukanganisa musangano weSADC.
Handifunga kuti chokwadi ichocho. I think tikatarisa munyika dzese kana vanhu vaine zvichemo zvinopirwa kuhurumende. Kana hurumende isingakwanise kunzwa kana kuteerera zvichemo zvevanhu, vanhu vanoita zvavanokwanisa kuita kuti vanzwikwe. Handione kukanganiswa kwaitwa navatimba negrupu revanhu iri. Vanga vasina kutarisira nyaya dzeSADC asi vanhu vakanga vachina vaine mutambo wavo wavaitamba asi panyaya yeSADC vanhu ivo vari kuti izvo eSADC yambomira kupa Zimbabwe chairmanship nokuti zviri kuitika munyika zvekusungwa kwevanhu hazvina kodzero uye zvinhu zvisingafanirwe kuitwa saka dei vambopfuura paZimbabwe vaenda kune imwe nyika vozodzoka muZimbabwe kuzochipa chairmanship kana zvinhu zvanaka
saka paurongwa hwenyu muchaendesa tsamba yenyunyuto kupi chaizvo
tsamba yedu tane hurumende itsva makoro kuto makurisa kuna se Keir Starmer. Saka isu tichange tichitaura ni ma MPs vemu Britain. Uye MP mukuru anonzi Lord Johnny Oates ndiye chairman we African Parliamentary Group. Saka ndiko kwa trupe ndisa tamba yedu, nezichemo zedu. Iwo Lord John Oates vachatura tamba yedu iya vono ipa muparliament, yotauro muparliament, chitukumbira hurumende ya vakie stama kuti vatibatsire vapindire munyaya dzirikuitika kuZimbabwe. Vataurewo na vamunangagwa kuti ngavachimbomira zvekushungurudza vanhu.
Uyo angari mutauriri wesangano re Action for Southern Africa muzvare Patricia Chinyoka vachitaura pari parunare kuBritain. Vanhu vakawanda munyika kusanganisira masangano emagweta akaita sere Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemamwe ari kuchema gweta rine mukurumbira zvikuru vaStanford Moyo avo vakashaya nezuro muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji nezvemufi, Tabata mumwe akambotungamirawo sangano reZimbabwe Law Society vaWellington Magaya kuti tinzwe nezvekuti vaMoyo vaiva munhu akaita sei.
Ruzvo rwaMoyo rwakatyamadza ende rwakakatyamadza vanhu vakawanda nekuti hapana zvitarisira kuti tingashayikirwa navaMoyo. Kurwara kwavo kwanguva kurwara kwanguva pfupipfupi sekunzwa vatakaita nezvari yacho. Saka munhu watanga tichingotarisira kuti tinaye nguva dzese and zvakatikatyamadza zvikuru.
Imi makambotungamirawo sangano reLaw Society of Zimbabwe, vaMoyo vakamboritungamirawo. Mungatiwo imimiwo segweta munhu anga akakosha sei mubasa renyuri?
VaMoyo vakatungamira Law Society of Zimbabwe saPresident vakasiya pakapera semi yavo. Asi chokwadi chaicho ndechekuti even pavakasiya pacho vaMoyo vakaramba vachingova mutungamiri nekuti vatungamiri vese vakatungamira Law Society ndichiverenga neniwo wacho hapana waitungamira asingatauri navaMoyo, hapana wanga asingakumbiri mazano kuna vaMoyo. Pamwe pacho wanga usingaendi uchinokumbira vaitouya vega vachikupa mazano pamba nepapa pamba nepapa. Sangano weLaw Society pese pataisangana nematambudziko ekuti pekuti hatisi kunzwisisana nehurumende, hatisi kunzwisisana nemamwe mastakeholders edu. VaMoyo ndiwe munhu kwataienda kuti vaMoyo tapindana nedambudziko rakati tibatsirei. VaMoyo votibatsira, vaishandisa yatingati influence yavo kuti vakwanise kuyananisa Law Society nehurumende, vakwanise kuyananisa Law Society nemamwe makazi ataishanda nawo ehurumende.
Mubvunzo wekupedzisira, vanga vari mutungamiri weInternational Bar Association, izvi zvakakosha zvakadii?
Ndingati vaMoyo kutungamira kwavakaita International Bar Association kwakaita kuti semaloya ekuZimbabwe titariswe zvakasiyana. Vanhu vanongoona Zimbabwe senyika yematambudziko, asi vaMoyo vakaenda vakanotungamirira International Bar Association panguva yakwanga kuine matambudziko kuInternational Bar Association kwacho. Vakanyaradza mapopoto ese aiitwa ikoko, vakagadzirisa kuti National Bar Association idzokere mugwara rayo raifanirwa kunge iri.
Havo vanga vari vaWellington Magaya vaimbotungamira Law Society of Zimbabwe uye vari gweta vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, vaizikanwa zvikuru nekuita nyaya dzemitambo amai Susan Chenjerai vaidaidzwa nerimadunurirwa rekuti amai Rwizi vashaya. Amai Rwizi vaizikanwa nevakawanda vachiita mutambo naSafirio Madzikatire pane mutambo mukuru waitwa paterevizhen wainzi Mhuri Yavamukadota. Mwanasikana wavo Meilin ndiye azivisa nezvekushaya kwavo. nyanzvi munyadzi zvemitambo dzirikurudzira vechidiki kuti vatange kuita zvemitambo vachiri pazvidzidzo zvepasi pasi kuitira kuti vakwanise kukwenenzvera zvipo zvavo. Asi nekuda kwekuoma kwaita upenyu nekutambura kwave kuita vamwe, vamwe vanoita zvemitambo vanoti havasina chidokwa dokwa chekupinda mazviri sezvo vachiti hazvibhadhare. Mutoro wedu nhau Pasmond Lovu anoti panyaya inotevera.
Vanongora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform SIFAPA muzvare Angeline Dimingo vanoti kutanga kuita zvemitambo uchiri mudiki kwakakosha.
Ndinoona sechinhu chinobetsera nekusumudzira matarenda evana. Vana vakakura vachidzidza zvinhu izvi nekukwenenzverwa tinenge tine hunyanzvi hwakasumukira.
Munyori vachitungamira sangano revechidiki rinoita zvemitambo reprecious children's arts organization amaichi Po Basopo vaudza Studio 7 kuti kudzidzisa vechidiki kunovabatsira kuti vanzwisise nezvemagariro.
Zvinoita oso futi kuti vana vakwanise kutsanangudza zvinhu zvakafanana nemarights avo. Zvinovabatsira mune zvinhu zvakawanda because vanoziva vanobata zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika mukurarama kwavo, vozvitora vozviisa mumitambo yakasiyana siyana.
Mumwe wechidiki wemuHarare anoita zvekutamba Adam Marera Kwenda anoti ave kuona kukosha kwekutanga kuita zvemitambo ari mudiki.
Zvanobatsira kubuilda confidence yangu kuti ndakakura ndiri munhu ainyara. Kuti pandakatanga kudzidzira kuendawo pastage ndichinoperformera pamberi pevanhu ndekutangana ndaitoita pane inonzi kuchirungu stage fright yekutoti kutomira pamberi pevanhu pacho kunotityisa.
Anoita zvemitambo muzvare Fadzai Gwene wekumarondera vanoti kutanga zvemitambo uri mudiki kunobatsira kusarudza gwara rekutora muupenyu.
Izvinhu zvaunokwanisa kuona uri mwana mudiki uye izvinhu zvaunokwanisawo kuperfect uchiri mudiki. Ini ndakatoti zvakandibatsira pakuti ndakatangira zvemaarts ndisiri mudiki ndakwanisa kuona kuti no, ini ndinogona chakati. By the time manda ndakura vamwe vangu vave kupinda muindustry ndanga ndatoperfect. Ndakanga ndakuziva zvandinoda, ndanga ndakuziva zvandinogona uye ndandakuziva kwekuenda, ndanga ndave neresearch yandandaita yanga yakakwana.
Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti zvemitambo zvinobatsirawo kuti vana vasaite misikanzwa.
Izvi zvinova zvinoonekwa kunzi zvinobatsira vana vedu kuti vange vakwanise kuzviriritira muupenyu, uyezve zvinhu zvinoita kuti zvabatsire mupfungwa dzavo kuti vasanyanya kufunga zvakawanda kana kufunga kuda kuti regai titore zvinodhaka kuti ndifare kana ndiite sei.
Asi vamwe muchikamu ichi vanoti zvemitambo hazvibhadhare muZimbabwe nokudaro vana vakawanda havana shungu dzekupinda mazviri. Mumwane mono uyu mutambi Cleopatra Mashingaidze uyo anoti upenyu hwevatambi vakawanda hauna zvakawanda zvinoyemurika kuvana. Mune imwe nyaya muimbi wenziyo dzechitendero anoitawo zvekusetsa vanhu Taira Chikocho anozikanwa nekuti Madam Boss akadzoka munyika kubva kuAmerica uko ange akakokwa kuzopinda mugungano remibairo nemukurumbira pasi rose yemaBET Awards. Madam Boss vakasimudza mureza wenyika vakawanda vachifarira kusangana kwaakaita nevaimbi pamwe nevatambi vane mukurumbira pasi rose vakaita sevaimbi Asha, Tinashe, Coco Jones naEkon. Chikamu chegore rino chemaBET Awards chakaitirwa panzvimbo yePeacock Theatre muguta reLos Angeles mudunhu reCalifornia svondo rapfuura musi wa30 Chikumi. Charmaine Shamiso Mapimbiro muimbi wemusambo weAmapiano anozikanwa nekuti Shasha anogara kuSouth Africa ndiye muimbi wekutanga uye ega wekuZimbabwe akambopiwa mubayiro wemaBET. Ndakamira Studio 7 muHarare ndine Pasmo Ndlovu.
Iko zvino tochimbo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamosud Pezeshkian ndiwo vakunda musarudzo dzemuIran dzekutora chigaro chamushakabvu Ibrahim Raisi avo vakashaya mushure mekunge chikopokopo chavo chadona. VaPezeshkian vari kuvimbisa kugadzirisa ukama nenyika dzekumawirira. Nyika dzekumawirira kweAfrica idzo dzina kubatana dziri kuita magungano maviri akasiyana siyana nhasi nemangwana. Musangano wekutanga waitwa nhasi ndiwe mauto akapidigura hurumende nechisimba munyika dzinoti Mali, Burkina Faso neNiger. Nyika idzi dzine mubatanidzwa wadzo unonzi Alliance of Sahel States. Mumwe musangano uchaitwa mangwana kuNigeria nerimwe sangano guru renyika dzekumawirira reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS. Iko zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopakurirwa naMavelas Mhlanganya huye.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanakati nehurukuro nemumhanyi ane mukurumbira Rutendo Nyahora, uyo achange zvakare ari kumhanya kumakwikwi Olympics Games Paris 2024 egore rino. Rutendo mumwe wevanoita zvemitambo vashanu vachange vari kuenda kumakwikwi aya. Regai tinzwe kuti Rutendo akatanga sei zvekumhanya izvi uyezve akanzwa sei paakaona kuti akange akwanisa iye kupinda mumakwikwi eOlympics egore rino. Ndino kuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu. Ungatiitsana nguruwo kuti wakatambira sei chiziviso chekuti wakange wakwanisa kubudirira kuenda kuma Olympics egore rino.
Ndinonzwa kufara zvikuru kumirira nyika yedu yeZimbabwe nokuti kake chitunhu ndichienda kuma Olympics 2016 ndakaenda kuma Olympics kuRio ndikanomhanya 42 kilometers ezvinezvi ndiri kuenda futi kuParisi kuti kunomhanya 42 kilometers. Saka ndinonzwa kufara zvikuru kumirira nyika yangu yeZimbabwe.
Zvanga zviri nyore here kuti uwane mukana iwoyu wekuenda kuParisi?
Ndichanomhanya 42 kilometers zvanga zviri nyore, nenguva dzaive dzakaitwa zvanga zviri nyore shuwa kuti ndikwanise kuenda kuma Olympics nokuti ndakanga manya mamarathon angu imwe yandakamhanya last year ndakamhanya 2:32:00 vachida 2:26 pandaenda futi kuGermany futi DCA ndikanomhanya 2:34. Saka kumhanya kwandikaita mamarathon maviri aya akandibatsira kuti ndive nemapoints ekuti ndikwanise kuenda kuParis.
Zviri nyore here semudzimai kuti munge muri mumakwikwi iwayo akadai, uyezve wakatanga sei kuda kuita izvi zvekumhanya?
Ndakatanga kumhanya 2005 ndichiri kuchikoro. Hazvisi nyore especially kuva munhu wechikadzi kana kuti kuva munhu wechidzimai zvakafanana neni ndine vana vangu vaviri. Hazvisi nyore but zvinenge zvaakuda iwewe kuti uri kudei chii mukati mekurarama kwako uye wakashinga zvakadii, nokuti kumhanya kunoda kuti uve nepfungwa dzakasimba. Newe wacho uzviudze kuti izvi ndinokwanisa kuzviita, ndozvinhu zvinenge zvichinyanya kudiwa especially patirisu vanhukadzi, nokuti vamwe vanhukadzi vakawanda chandikana ndechekuti vakashaya vanhu vanovatsigira. Vanenge vachida kuita zvandiri kuita nhasi but nyaya yekuti vakashaya vanhu vanovatsigira. Hazvisi nyore kuti munhu wechikadzi ushingirire uzvitsigire uri wega, pane pakudawo vamwe vanhu vekuti vakwanise kukumotivate vachikutsigira kuti you can still do this.
Pari zvino uri kuita zvekumhanya zvega here kana kuti unotobata mamwe mabasa seraramu?
Ndinongoita zvekumhanya chete, hongu ndinongoita zvekumhanya chete.
Ndichasimuka rini wakananga kuParisi?
Ndichasimuka musi wa1 August ndopandiri kuenda kuParisi.
Ikurudziro ipi yaungapewo vabereki vane vana vanoda kuita zvemitambo?
Ndinoti kuvabereki zvinenge zvakakosha kuti mutsigire vana venyu, nokuti inini ndinorama nekumhanya kubvira pandakabva kuchikoro 2006 ndomararamiro angu andia zvekumhanya. Mwana wangu wekutanga izvi ari kuita form 3 ndinomendesa kuchikoro nekumhanya. Ndinoti kuvabereki ngatitsigirei vana nokuti zvaive zvakaomawo seniwo inini kubva kuvabereki vangu, but handina kuvapa mhosva nekuti vanga vasingazive zvesport. Zvakangooma kuti kana mumhuri musina munhu anoita sport, vabereki vasingazviandasinde zvesport, munongoziva kana uri mwana musikana vabereki vanonga vachingoti dai waita kana zvimwe zvinhu, dai waita kana nesi kana dokta kana chii. Sport izvi zvokuti vanhu vaka zvakawanda especially kunyika yedu yeZimbabwe havazvi understand saka ndinongoti kuvabereki makona kuti mwana pane sport yaanoda kuita musamuvhairire panze mubatsirei nokuti mune zvingazive kuti rarama yake inenge iri pati zvakafanira inini nekumhanya ndine zvinhu zvakawanda zvandakaita kuvakisira vabereki vangu imba yekugara nekumhanya ndikakwanisa kuzvakira imba yangu yekugara nekumhanya nhasi uno vana vangu vanorarama upenyu hwakanaka nekumhanya kwandinoita ikoko
pari zvino uri kurarama uri kupi uyezve shuwiro yako ndeyei takatarisa iwo maolympics aya
iye zvinezvi ndiri kusouth africa ndokuna kochi vangu vanonditraina plus kuno kusouth africa kubva nguva yakareba ndokwandinoita sport yangu ndiri nenyaya yemafacilities nenyaya yekuti kochi vangu vanondikocha ndeve muno musouth saka izvinezvi kusouth ndokwandiri ende kumaolympics ndirongoshuvira kuti ndimhanye zvakanaka kumaolympics kutiwo nyika yangu ive proud neni neniwo ndivewo proud of myself ndirikushuvira kumhanya zvakanaka kuparisi
uri kutarisira kuti uchauya nemenduru here
hongu ndozvandiri kutarisira munongoziva maolympics akaanenge akavhurikira kumunhu wese saka kuina menduru inogona kungowinwa nemunhu wese ende munhu wese ari kuenda kuparisi ari kutoti ndoda kuyiwo nemenduru saka inini ndiri mumwe yevanhu vari kuti ndoda kuyiwo nemenduru iyoyo
vanenge vachida kuteera zvauri kuita vanokuwana papi
pasocial media pafacebook unonzi rutendo joini nyahora painstagram rutendo nyahora pamatiktok rutendo nyahora ndinoshandisa zita rangu
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous regai tiende kuna Jonga achitipa chirongwa upenyu hwedu our lives
gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu kumwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa matanho ari kutorwa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ekusvitsa mari itsva yezigi kune munhu wose munyika panguva yetiri kunzwa vamwe vari kuti havasati vatomboona mari iyi mumatunhu avo mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vari nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya tikatanga nekuvabvunza kuti vasvika papi nekuti mari yezigi inge ichisvika kuvanhu vose
azvese zvakanga zvitaurwa nevana veZimbabwe zviri kugadziriswa nebhanga guru rehurumende ende zvimwe zvikonzero zvacho zvakasiyana-siyana zvinoita kuti vanhu vanga vasati vabata zigi vamwe vacho
ndezvipi izvi vaGwanyanya
zvimwe zvacho inyaya yekuti ukama nemabhengi panga pasina saka vamwe havasina kana maakaunzi acho ekuti vanotora mari idzodzo nezvimwe zvakasiyana-siyana zvanga zvichiitika asi bhanga guru rehurumende richiti takatoisa mari dzakakwana kumabhanga uko vanodzidai dai munotora hapana chinokukonesai kunotora mari idzodzo asizve ndokuzoita imwe pfungwa yekuti hatinogona kungogara tichiti ngavanotora vagorega kunotora saka tokuvinga ikoko kwamuri kana pazviteshi bhanga guru rehurumende rinokuvingai
saka matanho apa amuri kushandisa ekuti munge muchisvika kuvanhu
vaya vanoti hatisi kuwana mari yechenji yekukwira michovha vakauya neurongwa kupfurikidza nehomelink kuti vanondosvika ikoko kwamuri vachiti chitorai kamari dzacho dzechenji dzamunochemera naizvozvo kuzvitoro vari kutaura navo zvitoro zvikuru kuti paya paya pavanenge vachiita mari dzechenji vataurirane kuti vanhu vagone kuwaniswa futi zvemari dzoso dzechenji kuburikidza nezvitoro zvikuru saka zvinongotaura zvega zvandatireva zvekuti zvese zviri kugadziriswa zvakanga zvichiita kuti tisava nemari isange yapinda zvakanyanyisisa matiri sevanhu
chimwe chiri kuchemwa nevana veZimbabwe vaGwanyanya inyaya yekuchengeterwa mari muhomwe kana yatingati banking vamwe vari kuti banking system yemunyika yakaparara zvakuita kuti vanhu vagare vaine mari mudzimba tinosvitsawo zvakare kudaidza matsotsi ari kuuya achipadza nekubira vanhu mudzimba. Matanho apa ari kutorwawo nehurumende pamwe nebhanga guru renyika.
Ndo zvandabva kutaura zvekuti ukama nemabhanga hwanga hwava ushoma waderera pakati pevanhu nemabhanga. Saka kumutsa chitima chakanga chakambozorora chakagara chava nengura chinotitoreiwo nguva. Asi zvose izvi ndo zviri kuzama kuitwa kuti zvidzokedzerane pazvakanga zviri kumashure kuya. Saka ndinotenderana neni kuti kumabhanga uko vanhu vakanga vaakutosuduruka vaakunyanya kutambira kunze uko ndokwavanga vaakuita misika yepanze vaakuzviitira mabasa emaoko nezvimwe zvakasiyana siyana. Izvi zvamira setambudzikozve munyika yedu yeZimbabwe, tambudziko rinofanira kuti rigadziriswe nekuti haugoni kuti uve nedzikamo inoendera mberi nemberi usina vanhu vanoshandisa mabhanga zvakanyanyisisa. Nekuti ikoko kusashandisa mabhanga zvakanyanyisisa ndikozve kunonzvenga mashandiro anoita zvisungo zvebhanga guru rehurumende mapolisi zvinotinzvenga ikoko. Saka zvinoda kuti zvigadziriswe pave nekudyidzana kuru pakati pemabhanga nevanhu. Saka zvinoona zvigadziriswa ini nekuti bhanga guru rehurumende rakazvipira kuti pave nekugadziriswa kwenyaya iyoyo.
Ndatenda kwanyanya. Manga makateerera kuhurukura yataita nechipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe paPresident Gwanyanya muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichida kupai chimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tochienda kuna Jonga zvakare achitipa pamire hurumende yeAmerica.
Apo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemutungamiri wePeople's Republic of China vaXi Jinping vakasangana kumusangano weWoodside Summit muna Mbudzi gore rapera. Vatungamiri vaviri ava vakatsinhira kukosha kwekudyidzana kwevanhu venyika dzavo uye vakazvipira kuwedzera kudyidzana mune zvedzidzo, vadzidzi, tsika nemagariro, mitambo pamwe nezvemabhizimusi. Muhurukuri yavachangobva kuita nebepa nhau reWall Street Journal, mumiriri weAmerica kuChina vaNicholas Burns vakati PRC haichada kuzadzisa zvivimbiso zvayo zviripo ndezvekuti yatove kushanda zvakasimba kumisa kukura kwezvibvumirano zvekudyidzana izvozvo. VaBurns vakati veChina vanoti vanoda kubatanidza vanhu venyika mbiri idzi asi vari kutora matanho asingatsanangurike ekuti izvi zvisaitika. Wall Street Journal yakaburitsa mashoko ekuti vaBurns vakaverenga makumi nemakumi ezviitiko zvaiunganidza veruzhinji apo bazi rezvekuchengetedzwa kwenyika yePRC kana mamwe mapazi ehurumende akamanikidza zvizvarwo zveChina kuti zvisapinda kana kuedza kutyisidzira vanenge vakaenda. Beijing yakaomesera vadzidzi vekuChina kuti vasadzidze muzvikoro zvepamusorosoro muAmerica. Magungano ezvikoro zvepamusorosoro muChina ekuti zvitsvage vadzidzi vanokodzera akakanzura hurongwa hwekuti vashandi vemuzinda weAmerica vange vachitora muzvikoro vachishambadza zvikoro zvepamusorosoro zvemuAmerica kuvadzidzi nevabereki zvichipa zvikonzero zvekuchengetedzeka. Pamusoro pezvo zvikamu zvingangosvika makumi mashanu kubva muzana zvezvizvarwa zveChina zvakasarudzwa kuti zvipinde muzvirongwa zvekuchinjana vadzidzi neAmerica zvakabuda muurongwa uhu zvichipa zvikonzero zvekuti zvakamanikidzwa nemapurisa, zvikoro nevashandirwi. Kukwira kwekurudziro yekuvenga America zvichikonzerwa muchidimbu nevakuru muhurumende yeChina ndechimwe chikonzero chiri kutadzisa kubatana kwevanhu venyika mbiri idzi.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBritain zvoronga kuendesa tsamba yenyunyuto kuhurumende yenyika iyi kuti ipindire pane zviri kuitika muZimbabwe umo vanoti muri kutyorwa kodzero dzevanhu. vakawanda vochemagweta rine mukurumbira munyika vaStanford moyo vakashaya nezuro tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiyana na Gibbs Dube munaudze isiNdebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 6.2 2024 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ngangibona ukuthi ukhona omunye umuntu abazamthola abazamfuqa ukuthi kabe ngumongameli ngaphandle kukavice president okhona.
Kulabanye abantu abathi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni.
Akukho ukutheni kwenziwa ngumuntu oyedwa kumba babili kumba bangani, hathi kwenziwa ngumhlangano wedlala uPF uhlanga uhlale waba yiCongress.
Kodwa bakubuningi abakubandlayo lezanu PF kabafisi ukuveza ukuthi bazasekela bani ongathatha isikhundla sikaMnangagwa. Balusana lokuthathwa kwezidakamizwa eWange. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ingcwethi kwezombusazwe zithi umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ulakho ungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka embusweni. Kodwa abakubandla lezanu PF babaphumela egcekeni ngomuntu abazamfaka esikhundleni lesi kungakafiki ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028. Umongameli Mnangagwa ubikele uZulu ngolwesine ukuthi usefuna ukuyaphumula, ngakho-ke amalunga ebandla elibusayo sokumele elungiselele ukhetha ozancintisa kukhetho oluza kuchwa ngomnyaka ka-2028. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Evidlela Ncube uthi kusobala ukuba uChiwenga uzangena esikhundleni sikaMnangagwa.
Ngangibona ukuthi ukhona omunye umuntu abazamthola abazamfuqa ukuthi kabe ngumongameli ngaphandle kukavice president okhona. Amandla ibutho liqinile okwamanje, laba abasesibuthweni kakhulu banamandla amakhulu. Ngakho ke ngibona sengathi vele kakulampikiswano engako, labalezifiso ngibona bazazithoba izifiso zabo vele okhona ngovice president uChiwenga. Nguye ngimbona ezangena laphana esihlalweni umongameli nxa engasaqhubeke siya phambili.
Ziningi ingcwethi zombusazwe ezilombono onjengokancube loba ezinye zisithi ozathatha isikhundla lesi ngumuntu odlelana loMnangagwa. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso yeFreedom Alliance.
Ngicabanga ukuthi kunzima ukusho ukuthi umuntu ongathatha intambo kuMnangagwa kungabe kungubani ngokwebizo lakhe. Kodwa umuntu ozathatha intambo kuzabe kungulowo muntu onguvuma zonke kuye uMnangagwa, acabanga ukuthi izina ngaphuma esikhundleni lo muntu uzakwenza ngendlela yokuthi yena agcineke kumbe ahlale akhululeke. Angithi siyazi ukuthi uMgabe uthe nxa esephumile wadliswa imbuya ngoluthi njalo ukhitshwe yilaba kade bekwenye i-faction. Kuthi ukuthi kuzafuneka umuntu oku-faction yakhe uMnangagwa ukuthi athathe intambo. Kodwa kusho ukuthi kuzabe kulezi vumelwano ezenziweyo. Njengoba kulezi zinto zabogugu rawundi ezihluphayo landline, kuzakhangela umuntu ozafuna ukuthi kuvinjwe khonokho, even ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa ngaleyo ndlela. So asoze kube ngumuntu ozafakwa ngokuthi uzalungisa umnotho owelizwe, kodwa kuzaba ngumuntu ozagcina ifamily ekaMnangagwa ngendlela abangabe beyifuna. Kulobu ngozi ke futhi ngoba sekulabantu abakhe abakhona khona phana, kuthi ukuthi indaba ingaqala khonapho kungangena ingxenye umntanakhe. Kodwa ngicabanga ukuthi inengi even leli kuzanwa ke likuvuma.
Abakubandla lezanu PF bathi okwamanje wonke umuntu olilunga lebandla leli ulakho ungena esikhundleni lesi. Umnumzana Believe Gawule uyakusekela lokhu.
Yena upresident uMnangagwa ngokwakhe ukhulumile, amazwi akhe ukhulume isibili ekhuluma ngokusekele kwisisekelo sombuso wezanu PF. Uthe yena uzachiya nxa isikhathi sesifikile sokuthi athemuleli lesibili selizikhemla ke lokugcina usesiyaphumula esephumula nje yena wayekhethiwe iCongress ukuba ngupresident weparty ngakho ke iparty izahlala izathi kuCongress ebuyayo ikhethe njalo omunye ozathatha izintambo ngemva kwakhe ozathatha izintambo kuye izathi uzakuvela epartini iparty yezakhela kuvele Gibbs ukuthi sithi abantu bethi hayi kunjani kuzaba kanjani kuzaba kanjani khonoko kuza kwenziwa iparty yikho kodwa konke kuphuma epartini kwenziwa iparty ngathi sikhangelele lokhu kuphuma okunye kodwa ke sikhangelele konoko ukuthi iparty izakwenza khonoko ekufaneleyo ukuthi ithi nxa sokufike khona phana iyenze njengenjwayelo ikhethe umongameli womhlangano oza kuba njalo ngumongameli nxa sesithe sathatha langapha ku-government ibe nguye umongameli welizwe ngokunjalo silandela isisekelo sombuso akukho ukutheni kwenziwa ngumuntu oyedwa kumba babili kumba bangaki hathi kwenziwa ngumhlangano wezanu PF uhlale waba yiCongress
umele iphelandaba mpuphuma edale lephalamende umnumzana Joseph Juma uthi laye uyasifuna isikhundla lesi
ilayo ikhabe bhesika leyo ukuthi wena ngaliqhubile izwi leli ngilise phambili so sibaningi kakhulu okukhona kuzathethwa nje oyedwa onguye ozenjani ozasekelwa ukubana abe ngumongameli
umlangako wangena esikhundleni sikamongameli kulandela ukugenqulwa libutho okwaye ngumongameli uMoyi uRobert Mugabe ngomnyaka ka-2017 wakhethwa kabili emhlanganweni yeCongress ukuba ngumkhokheli webandla leZANU-PF. Siyosizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uzancintisana nalo wayengumongameli umnumzana Donald Trump kukhetho uzaqhutshwa ngolwezi lonyaka kuthi kuqinisaka kulapha kubandla lwamademokrats abathi sokumele adedele omunye olakho kunqoba uTrump bathi uBiden seluphele okokuthi kasakwazi akwenzayo wamlahla phansi kungqoko mpikiswano abayiqhuba loTrump. Ibutho leRussia selizama ukuhluthuna idolobho leTorsk esabelweni zeDonetsk kwele-Ukraine. Abezindaba abeReuters babika ukuba ibutho leRussia seligombolozele idolobho leli. Kwezemaphandleni abezempilakahle kanye labomthetho bathi bakhathazekile ngezinga lokutathwa kwezidakamizwa esigabeni sewange kusenziwa kakhulu ngabasakhulayo kanye labazibulala ngetshefu kubika uNokutaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe embuthanweni wokuthakazelela ilanga labatsha ele International Day of the African Child lalonyaka eliqhutshwa ngendikimba ethi Education for All Children in Africa, The Time is Now. Abantwana bazikhuthaze kakhulu ukuba beqakathekise imfundo. Umbuthano lo ubusenzelwa eNdlovu Secondary School ngaphansi kwenduna uMvuthu.
Iphuma yilo vuma ubunjwe konke yimi wasibamba yena ofisini impilo enzima impilo yokuzinzela kodantwana ufuna ukhuthule.
Osakhulayo ubheka uMoses Khosana owahlengwa yenhlanganiso ye-Arise and Shine kulandela ukungena kwakhe kuzidakamizwa ezigoqela i-Crystal Meth labo Bronco uxwayise njalo intsha ukuba yehlukane lalokhu. USikhosana uthi wazibona sekusimo lesi ngenhlupho zenhlalo yangekhaya kanye lokuyengwa njengabanye. USikhosana uthi sibise busuku wayehamba aze anqunule imvunulo. Obe yisikhulumeli samapholisa kuhlangothi lwezidakamizwa uDetective Seremani Mwenye uthi okwenzeka kuSikhosana kuyimvama kunja eningi.
Sezesise usizi ezigabeni ezimolini lelizweni lonke. Kodwa ngithanda ukukhuthaza lina abancane ukuba libike ithi laba abakuthengisayo lokho.
Kutafula labo mthetho amaphilisi afana labo profeini isepa zokugeza ensitha amabhalbu okukhanyisa injengu kanye lokunye okuchiphileyo bekuchayiwe kuthiwa yikho okusetshenziswayo kanye lamaphampa asebenzileyo lamakhondomu okubikwe ukuba abasebengenile kuwo bayawaxhathisa bezidake ngawo omthetho njalo unkosikazi Chipo Feya ekuhlangothi lwe-victim friendly ukhuthaze abatsha laba ukuba babike zehlakalo zokudlwengulwa uthi bakhathazekile ngalokhu njalo.
Ningasayi ukuzibona izigangi zona lezo. Akula ndaba ukuthi ngibabawo. Akula ndaba ukuthi wakuyethisela ukungakanani. Kumele umkhulume phela umuzeze egcekeni.
Ohola isigaba sewange udokotela Fungayi Musinami uxwayise njalo abasakhulayo labazali ukuba bengazitholi besenza ukungalethi intuthuko okufana lezidakamizwa uthi ukhathazekile ngentsha ethatha impilo yayo.
Kulenyanga lonyaka engayamukela umbiko wabantwana abathathu abazibulalayo ngadabuka kakhulu ngoba yibo esikhangelele kibo. Izizathu siyabe singaziqondisisi kodwa ngithanda ukulikhuthaza ukuba liqakathekise imfundo eyiwe ekusasa leni.
Umusinami uthi njengabezempilakahle sebenanzelele ukuba kweziphathelane lozocansi kanye lokuthelelwana kwegcikwane lendlela zokuzivikela. Inkulumo yande ukugqugquzelwa ebadaleni ichiya abancane ikanti bakhona abazalwa belegcikwane kodwa imuli zibafihlele baze bazisebethombile. Utshelele umbuthano ukuba kuyadingeka ukuthi abantwana bazi ngesimo sabo bavikelwe njalo bafundiswe ngokubaluleka kokuthola amaphilisi ngendlela efaneleyo ukuhlala behlolwa i-viral load kulabo ababanjwa belegcikwane ethi ilizwe lisasilele kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseNdlovu ngingunokuthaba Dlamini.
Voma nje sike sizwe okwethulwe nguNtukamini Gomo weStudio 7 kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba. Lashona lendaba. Langalaphuma lendaba. Langalaphuma lendaba. Lashona lendaba.
Ngiyalamukela njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtukamini Gomo. Namhlanje siseluphane lapho kulomfundisi oyetheswa icala lokudlwengula lokumithisa umntwana okugrade 6 oleminyaka yokuzalwa elithumi lantathu 13 years. Ubaba walingane uke waxoxa lo Ezra Jesus Fanda weStudio 7 kukhasi lakhe leFacebook ehlengezela inyembezi. Ubehamba lomntwana wakhe lo kanye lomakhelwane wakhe umfundisi Mazibuko Mlotshwa onguye esixoxa laye kuhlelo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi Mlotshwa.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga ukwamukelwa ehlelweni lakho.
Kwahamba njani kahle kahle?
Ma ngifika nami ekhaya ngizwe nje ihungahunga lokuthi ingane eneminyaka elithumi lantathu isibikwa isimiwubi ingane le. Ma uphuma umayona uphume umfundisi lapho ubaba wengane abekhonza khona. Kubikwe nje ukuthi ingane isithethwe ngamapholisa labe World Division. Ubaba lo usethethwe ngamapholisa. Manje sathi angake sisonge izandla sifisa obekwe lobulungiswa sincedisana ke labanye ukuthi ingane ize ngapha kobulawayo sizoyihlanganisa futhi lengalo eyinye yezokuphepha. Yikho bekuzohlangana lami lowakotshisa wakosibanda u-Ezra. Igama lenkonzo bathi New Creation Church isibizwa nje ngegama elithi Chop Chop. I-Chop Chop le angiyazi ukuthi i-Chop Chop yani, igama lenkonzo yona leyi ebizwa ngalo edume ngalo ezindaweni lapho ihamba khona endaweni yasesibombo elupane.
Sigcine kuthiwa uvalelwe lomfundisi ubotshiwe, kathe singaphi?
Sicile sisizwa ukuthi wabheyila, wathwa balinde idokhethi elizavela ku-regional court eliyilo elizachaza ukuthi usuku lwekhothi yakhe lunini. Singazi ukuthi usephinde wabanjwa yini wavalelwa, asikwazi. Kodwa esikwaziyo ukuthi uphandle, ungaphandle, kodwa lapha khona asazi ukuthi ungaphi, ngoba esigabeni sasesibombo asikamuzwa ukuthi nangu khona.
Ingane yona iyazisisa yini isimo ekiso?
Ihlukumezekile ingane, ayifuni ukuthi iswele usizo oluyisondelelayo, iboniswe ubungane bayo ukuba ayenzanga iphutha. Ibonise ihlukumezekile kabi ingane, ayikwazi ukuthi yenzeni. Lo mqondo wayo ungama ngokuyibuka kwami, so ufuna ukuthi ibe lokulibala la ngisho khona kunzima lokho okwayehlelayo ingane. Ma ngiyibuka lami ngeso lenyama la ngeso likamoya.
Uthi umbhalo mfundisi kuMateyu 7 verse 15, xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathe okwezimvu kodwa ngaphakathi beyizimpisi eziphangayo. Sesikubonile kanengi abafundisi bedlwengula abantwana, bedlwengula omama emasontweni, betshontshela labantu abadubekileyo abaya kibo besiyadinga uncedo. Singathi yikugcwaliseka kombhalo yini izigigaba ezenziwa ngabafundisi lezi esizibonayo?
Kuyikho baba, njalo kulobungozi baba kakhulu kubalandeli abakholwa ngemilipo eminingi ningi, bamukele futhi umuntu oyabe engasiyo wasendaweni owaziwayo afike lodumo. Izikhathi zakhona zimbi, zifuna ubuNkulunkulu ngaphakathi, ngoba iningi lethu abafundisi asikho baba endleleni yokholo, sendleleni yonzuzo, ende sizuzela abantu abahluphekayo sibaphuce abangelakho baze babe lakho sibaphuce khona. Iyagcwaliseka incwadi ukuthi ngezikhathi zokugcina kuza kuba khona abaprofiti bamanga baphumile bagcwele indawana yonke. Siyakubona thina sihamba endaweni zokholo bayema bamemeze ngegama likaJesu badla ngalo. Ubuhlungu ngoba kuphucwa longelalutho.
Kuyini ongakuxwayisa abantu ngezehlakalo ezinje?
Ngizabakhuthaza ngencwadi yamahubo 121 ethi yona ngophakamisela amehlo ami ezulwini usizo lwami luyokuvela phezulu. Akula muntu baba osiza omunye, umuntu kazimele namadolo aguqe akhuleke enkosini. Ende ubuhlungu bakhona ngike ngashumayela emfeni engike ngaba kuyo ekhaya, ngizama ukuthi ngisuse abantu ekubambeleleni emuntwini, ngoba akwenzeki ukuthi umuntu uthwe usiza abantu, ma ethu siza abantu aphinde aphuce umuntu inkomo, aphuce umuntu izingubo, abantwana basebenza bathumele abadala kufike abantu babaphuce. Sengihlangane lezigameko ezifana lalezo eziningi, kwezinye indawo ngikhuze, kwezinye indawo ngedlule. Abantu ababeke ithemba labo enkosini, ngoba umuntu uyafa uyaphela, kodwa ma ungeyama enkosini ubambe umphetho njengaliyana indoda eyabamba umphetho yasinda. kusenzima ebantwini ukuthi babe lokholo lokuzimela ekukhonzeni uNkulunkulu baba wami sibala lohlupho olukhulu kakhulu ngabantu abangathathi inkosi ngoba laba abafundisi abavezi inkosi phambili kuvela bona kanti kumele kuqale kuvele uNkulunkulu umuntu abesevela emuva.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi, siyabonga.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu ukuba nawe ehlelweni lokusiza umphakathi wakithi. UThixo alenzele kahle, uThixo aligcine.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Vesixoxa lomfundisi Mazibuko Mlotshwa oyakhelane lobaba womntwanyana okugrade 6 obikwa edlwengulwe ngumfundisi welupane. Asidibaneni kuhlelo lunye ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi liyabe liphume laziphi lashona laziphi. Olivalelisayo Montungamili Nkomo.
Siyawa kulo Ntungamili Nkomo ungatina lakusasa. So isikhathi sabalaleli.
Studio 7, Studio 7, sanibonani, sanibonani, ninjani, ninjani, nonke, siyaphila, siyaphila, sibonge nje ukusinikeza kwenu inyuzi ngaso sonke isikhathi, siyabonga, siyabonga, sengathi izikhalo zabantu bakithi zingazwakala, ngoba ungezwa abantu bekhala mpela bakithi, hayi. Abantu babebhekane lodubo mpela olunzima kakhulu. Siyacela bakithi ukuthi lisize mpela i-government isize mpela ngamanzi. Amanzi yiyo sikhala ngawo bakithi. Kudla siyazi vele azange sivule azange siyenzeni akula kudla. Cela amanzi sikhala ngamanzi lisize ngamanzi lisifakele izipotsho.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Siyabonga usethulela zinhlelo zenu. Mina umama umhlali wakoBulawayo. Into engikhuluma ngayo nansi. Bengilalele uKhalazani ekhuluma ngamanzi. Khalazani wathe Ntumbane ukhuluma ngokuzwela abantu kakhulu kakhulu ngamanzi. Kodwa uBulawayo uCity Council wakoBulawayo ugijime wavala izimpompi zingelamanzi zinjalo. Bavalelwa abantu abanzi. Abantu abalamanzi. Abantu bavalelwa amanzi shem. Ukuthi lamhla amanzi ebuya kunzima ukuthi umuntu amanzi awathole. Sikuzile Khalazani inyembeza kawulayo shem. Kanti livalile abantu amanzi bavalelwe. Abantu baphela impilo ebuhlungu kakhulu abalamanzi. Nanxa sekuyile amanzi sakwazi ukuthi umuntu uzawathatha ngapho. Uyabe ekhangelwa umakhelwane kwesikha amanzi. Izibhorana zisela amanzi. Abantu bagebhile imithombo abasela amanzi. Kunzima kokoBulawayo. Khansela kakazwelula abantu.
Basakazi basakazi njani liyaphila siyaphila. Sithanda ukubonga kakhulu indaba elisinikeza zenza imnandi ezwisa ubuhlungu izona ezizokuboshwa kwabantu or yizo lezompisi lezo babembuza ngazo umnango wakho lezompisi wayekhuluma ngazo nophuthini bembuza ngempisi ngeslogan ngeslogan zokuthi impisi yamavukela mbuso so kushouthi abantu bathiukuthi yamavukela mbuso yindoba lenzakalaka mnangoba njelekele nje ukuthi ezenza ngathi yena uyabona ngathi yena uyathanda ukuwa
labo phonyati bona benza daba athanda ukuvula
iphonyati ngumkhaya wethu umndebele kwathi ngendlela obungweza wakho ekuthanda dlawo uyabuka so ngusho ukuthi bona bengafuna ukuthi ugcine ekhaya ugcine singasazwani la amaphoyisa gcina sosiba ngokubhekana kwamehlo phari kumaphoyisa
nabantu ngoba thina sibenzenzakuthi sifunaukuthi senze yethu i-meeting sekuyeosiphazame
sekumele senzeni sibabuke sokanye kanti imesaji yethu yakumnako kwesibuze yizo yini impidi yini abantu be-triple c.
Ngiyabonga msazi ngithula ngelife ofane isipili
laba ngabalaleli be-Studio 7. Usuzan Chinjirai umlingisi olodumo owayesebenza loSaphiriyo Matikatire wazaziwa ngegama lokuthi ngumkadoda kaSekho.
wayesaziwa ngokuthi ngumayirwezi. Akwaziwa ukuba ubehlutshwa yini. Kuhlelo abaculi bethu liphiki, sihamba lomculi werumba uAndile Dube, ehamba leqembu lakhe eleNholo Express Band. Lisizwa idabuka kumadlambuthi ePlumtree, kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa loNtukameli Nkomo weStudio 7.
Ba laleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele ngizolethulela umculo wami bakithi ongakakayi indawo emculweni ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi isigwili. Thanda ukubonga kakhulu indoda engi-Honesty Mathonsi, indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona njengamanje. Njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-album entsha. Uma ngabe inkosi ivuma, ngiyalithembisa izobivutha amalangabi.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngicula ngise-South Africa, so ma ungabe unesifiso noma uzwe ingoma ikuthintile, ngicela ungithinte kule miningwane ethi 082-6310-544. Uyayitholakala ku-WhatsApp nakuma-calls nje.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Bantu bakithi, bengicela i-support ukuze umculo uphakame, lathi sigcine sesisezingeni eliphezulu. Bengicela nifake izandla ukuze sikwazi ukuthi siqhubekele phambili. Umnikazi wempuphu uzolilethela i-albhamu epheleleyo kulo nyaka. Ngiyaye ngizibize ngomnikazi wempuphu ngoba ingoma yami ihlala imizi yonke, so impuphu nayo iphekwa imizi yonke. Ngiyabonga.
Yazizwa ukuthi sithini lapha ngu-Andile Dube weNholo. Uyajasimile Express Band yangkhona. Hayi ke singakehlukani izihlobo zethu ukuthi sikhangele bezikhokhela namhlanje. Kunabanye abantu abathi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga ulakho ukungena esikhundleni sikamongameli Emmerson Mnangagwa engasuka esikhundleni.
kodwa abaningi abakubandla le-ZANU-PF kabafisi ukuphumela egcekeni ngodaba lolu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.